Ndiripo baba makadiwa wakande miri. Aiwa tinayo ika South Africa itinongodaro muruzhinju.
Makaenda rini muSouth Africa? Uye chii chakaita kuti munge muchipinda mubasa ramuri rekutyaira mataxi?
Munyika yeSouth Africa ndakauya gore ra2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTelhane ndokubva ndauya kuno. Saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makore anenge akufamba aya mukukura umu tingarambe takangombunyikidzana vadiki kuramba tichingomukira navana vadiki kumabasa, ndokusiya basa ndokupinda mubasa remataxi. Ndaona kuti ndo rine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above, isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda muchitaxi industry muzvakanakanakawo.
Mave nenguva yakadii muchiita iro basa rekutyaira mataxi?
Ya, iko zvine izvi, aiwa kubva ndatanga basa iri kusvika parinhasi ndakwanisa 8 years mune zvakanaka. Aiwa, tiri kushanda zvakanaka kana mhuriwo tinokwanisa kutengerawo vana chingwa, tigokwanisawo kutengera vana marengenya kuti vaendewo kunotambwa nevamwe ukowo zvakanaka.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mataxi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika ekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndo pane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti ukaramba uri kokumba nhai wakande miri unodyeiko? Woramba wakada kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kuna vamwe vari kugaramo vachigomera, asi nechikonzero chekuti chokubatira chaicho panenge pasina, unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bat chinoitika zvavo ndechokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarika nawo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata bata chavo mune zvakaipa.
Mati mambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro.
Ya, nyaya yekahijacking aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu zvichisangana nayo. Pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika. Ndakange tasekushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Ndokubva ndaenda ndakange ndine mota yakanga yakati kurei yandaifamba nayo yaipinda vanhu 8. Saka vapinda vakomana vakapinda vari 6 ndokusvitudza kuti tata mota iyi inopinda vanhu 8. Saka taachikumbira kuti mutitore vasikana vedu pamberi apo vairi tiende kunonzi kuSea Point, imwe nzvimbo iri kuno Cape Town kune graduation party yeshamwari yedu. Ini ndokuti aiwa hapana chakaipa vanangu, mota inokwana handei. Ndobva tafamba kusvika patakasvika pamba, takatotomira pamba. Takamira ipapo hwana akabva abuda. Abuda kudaro ndokubva aita seunge ari kunonoka pane imwe imba. Paakadzoka akanga akagara kumashure kwangu akabva andibata nemuhuro. Mumwe uya akanga ambobuda ndobva aburitsa futi. Mumwe aburitsa banga atonzi suka, 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 suka. Ndakutopushwa paya paya. Ndobva ndabuda mota ichibva yaenda. Zvisinei mota haina hayo kutora nguva yakati rebei nekuti mota yange ine treka. Saka ndakabva ndangobatsirwa nemumwe musikana akanga achizvifambirawo zvake nemumwe musikana achibva wafona nefoni yavo pa10666 nhamba yehotline yemapurisa. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika. Ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhidha paya paya mota achibva taziwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mataxi?
Tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemataxi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo, ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanakawo kuti ndive munhu anoaka musha wangu semavakira andirikuitawo, kuti kana ndikazonge ndazorora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha, ndingachengetawo tuhuku, tumbudzi, ndichidarowo ndiripo zvekuita vamwe izvozvo. Asi zvokuti takure vanhu kumusha chaizvo, zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita kubararamire vanhu muZimbabwe, ndo vanenge vange ndichidarowo baba kandemini.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Tukora ningasira vana veZimbabwe zvikurusa vatinawo muno munyika yeSouth Africa inoendere kuti kune vakomana nevasikana vari mubasa ratiri kuita kuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudzira kuti kana vari vakomana ngavasawanika vachiroora vakadzi vemunowo yeSouth Africa nokuti kana ari anenge aroora mukadzi vemuSouth Africa ndiye aroorwa nekuti iye pachake chaye chaakazoti akura kuti mudzimai hende yekumusha nevana vana vanowanikwa vachiramba kuenda kunyika yeZimbabwe saka ndiye anenge aroorwa ndo vaya vanezenge vaakunzi makarekare patakakura wainzi ana mujubheki wataiona tiri kumusha munhu anenge achinzi akabva kujubheki auya nechisaga zvinhu zvatinoti zvimbare bhegi atizvitiri kumusha kwedu chisina chinhu ongozi a ndakanga ndiri kuSouth Africa saka ndinokurudzira vana kuti kana vari vanenge vauya muno ngaroorane wematongo roorana itizoenda tese kumusha